Bongo Place nyayo ndeyekuti tekutanga pane munhu akapondwa kuna Lighton na Pesty Road kuWorkington akabva awanika asina musoro yatoti pachirongwa nedisfigured body. Then mapurisa vachiita mainvestigations kuincidenda rino ndopakazoitawo munhu uyoyo akazowanikawo anga aba motikari yaanga haya aine musoro wemunhu, musoro munga abonderana nemotikari 3 pakaita chase up. Saka izvozvi zvichataona ndechekuti musoro wemunhu iyeyu uyu ndiwo musoro wemunhu akapondwa uyauyauyavanga vainawo. Ende tiri kuongorora chinangwa kuti ndechei chekuti vanhu vanouraya munhu votakura musoro voenda nawo. Saka tiri kutsvaga vamwe vacho vanga ashanda nawo. Mashoko mazhinji tichaburitsa mangwana.
Mungazi here kuti vangani vamwe vari kutsvagwa pane mapurisa?
So far hatisati taziva, but iyeye abatwa uyo ari kutaura kuti ane vamwe vake vane dzimotikari vaanga achishanda nawo vakaponda munhu iyeye uyezve nekutora kwavakaita musoro uyu, zvichimenzi pane zvinangwa zvavanga vainazvo.
Saka tingati totarisira zvizere mangwana ndopachaburitsa mapurisa kuti vaferefeta kusvika papi?
Ndizvozvo.